Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero ekanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri, Nyamavhuvhu 29, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change riri kukurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzichitungamirirwa neSADC neAfrican Union. SADC yotumira chikwata chevakweguri kuZimbabwe kuedza kugadzirisa gakava rakonzerwa nemaitirwo esarudzo ari kunzi nevanopikisa nevaongorori dzakabirirwa. America inoti yave kutaura nevatungamiri venyika dzemuSADC kuti vapindire nekugadzirisa gakava ramuka muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change iro riri kuti sarudzo dzichangobva mukuitwa dzakabirirwa riri kukurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzinenge dzichitungamirirwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANU-PF rinoti izvi zviroto. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutevedzeri wemutauriri webato retripusi uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kupelanda vachabalala kubulawayo vagift ostalo siziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita ndeyekuti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo idzodzo hadzingaitwi neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuti igadzirise. Saka zvinofanira kuitwa, kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible. Kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally varipo shamani. Kuno kuZimbabwe mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties. Sakasiyana siyana muregion muna ana SADC, muregion mune observer missions, mune maregional players, again kune macontinental players like the African Union nemamo mapoti zakasiyana pana European Union nana United Nations.
Asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kumashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira vati bato retripc rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudza kwavanoda. Kungomuka uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba hazviiti kuti election inonzi iri disputed. Election inonzi iri disputed ielection inoburitswa umboo hwekuti isu hatisi kuwirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburitswa pane umboo kana ingori kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANU-PF hamuna dispute, mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTripc, mutauriri wesanga norinomirira vadzidzi reZinasu Valenon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTripc rinofanirwa kuva nematanho mamwe asire kungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTripc rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri zvisingangorerekere kungogara pasi neveSADC neveAU chete. Tinoziva kuti ZANU-PF yagara inongoita zvekumbunyikidza asi panguva dzakadai isu kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusuwo sevechidiki venguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZEC vaRodney Kiwa vakaudza vatori venhau kuti commission yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezviminga mpinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare, Bulawayo neManicaland. Bato reTripoC harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika, mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSADC neimwewo. Mubato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika. Vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi. ZEC yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANPF ndivo vaivakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC, African Union, COMESA, European Union, Commonwealth, hurumende yeAmerica nedzimwe. Asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka, vamwe vatungamiri venyika vakaita savaSiro Ramaphosa vekuSouth Africa, mutungamiri weNamibia vaHerg Godfried Geingob nemutungamiri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC riri kuti richatumira nhumwa kubva kusangano iri kubva kuchikwata cheva kweguri kana kuti panel kana kuti SADC panel of elders kuti riedze kugadzirisa gakava rave munyika zvichikonzerwa nesarudzo dziri kunzi nevanopikisa nemasangano akawanda akaongorora sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Mashoko eSADC aya ari kuuyawo panguva iyo hurumende yeAmerica iri kuti iri kutaura nevatungamiri venyika dzemuSADC kuti vagadzirise matambudziko ari muZimbabwe. America inoti haisi kufara nemabatirwo esarudzo uye kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vaongorori vesarudzo zvikuru veSADC nehurumende yeZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie kuti tinzwe divi ravo.
Mashoko ari kutaurwa ne embassy yeAmerica mashoko asingakatyamadzi nokuti zvinhu zvatakaona tese pajekerere zvichiitika. ZEC yaina kubata maelections emuZimbabwe zvakanaka ende uyezve masangano akaita saSADC akataura zvekare kuti maelections emuZimbabwe angasingameti mechi adzingati ma guidelines ari muSADC ekuita maelections pachena ya nekuisa futi independence nekuti avewo zvekare fair nekuva credible pa atingati ma stages ese the electoral process.
Zvino zvose izvi zviri kutaurwa mugwaro iri zvodzidzisawo veruzhinji kuti kudini.
Zvinhu zvakadai so tichitarisira kuti maelections anofa wari chunhu chinokosha nekuti ndo anonzi pachirungu anoforma the foundation of any good democracy. Anofanirwa kubatwa zvakasimba because pakashaya tingati confidence, pakashaya fairness, pakashaya iyoyi pachirungu inonzi credibility muprocess yemaelections yaya, zvunhu zvinoitisa kuti iye hurumende inenge ichizviitira winner haiuye ichitambirwa nevanhu because inenge ichinzi yapinda zvisina tsarukana kana zvisina kunyatsokumira zvakanaka, zvisina maprocesses eaya anenge aripo.
Iwo mashoko ose iwaya anganzi ane kutsigira divi rimwe chete here?
Mashoko aya haangambove achinzi ari kurekera divi rimwe chete nekuti zvinhu zvavari kutaura zvinhu zviri pajekerere. Even shamwari dzeZimbabwe chaidzo dzeSADC dzakataurawo zvekare kuti zvavakaona zvasina kumira zvakanaka. And pari zvino tikunzwa kuti vatungamiri vemuSADC kana kuti vemuAfrica vashoma shoma ndivo vataura pamusoro pemaelections kuda vachipawo mashoko ekurokotedza vaMnangagwa, but zvinhu zviri kunyadzisa ende zvinhu zvisina zvakaringana nekuti mabatirwo akaitwa maelections aya hazvina kumira mumotion.
Aho vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica na Evans Zininga weStudio 7. Mukuzeya nyaya yeAmerica neSadak E. Tabata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba tikatanga nekuvabvunza kuti sarudzo dziri kunzi nevamwe dzakasviba hadzikanganise here ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika nemamwe masangano akaita seCommonwealth.
Izvozvo mutambo zvisikira izvozvo. Tanga tiri kucoronation yaKing Charles. Vari kutononokerwa, vari kuda kuuya kuita shamwari yesu. Patanga tiri kucoronation ikoko takasvika kuCommonwealth. Tagara pasi namai vanotungamira Commonwealth. Nyika dzese dziri muCommonwealth kunze kweyatinoti ABC. Muneziva ABC ndiye Australia, Britain neCanada. Ndozva dzasara dzega. Vamwe vese vari kuti Zimbabwe yatononoka ngaiuye kuCommonwealth. Which is why ndakatarisa ripoti yeCommonwealth and I would invite you to read it carefully. Muchaona kuti there is much more than the so-called negative comments. And I would never even consider the net negative.
Nechikonzero chei?
Kana tichiinvaita vanhu kuyazoongorora maelections yedu, tichidawo kuti tiwane pfungwa dzekuti how can we improve our democracy? So, they are making recommendations. And because recommendations are based on certain shortcomings they have noticed, kune vane pfungwa dziri negative, vanofanga sekuti it's a rejection of my election. Aiwa! Every observer mission must make recommendations which they think, if taken into consideration, will improve the democratic performance and standards of a nation under observation. So, recommendations should not be seen as a rejection and should not be seen as standing in the way of good relations between a country under observation and those it seeks to relate to in the future. Saka siye amataurai. Utkutu wa maburi tau kupanyai. Umutazi neta jenyu. Wataono ya kumusha. Wao ya shaku unguzero. Uchaona kutu unengo uchaona nika. Inenge ine chamari dhukura. Badisingo kura. Tisikura nekuda kutu Zimbabwe ine chile merera globally. But also kutikura nekuda kutu Zimbabwe ine tunutkwayo. Tunotukuripa mtorotevu, tunotukuripa kutevu, tunotikwa newamwe. Dambu zikorevi ndere kutu. Shama aliza, tini kuchaka, zisa kutu kuzisa uzokanganisa. Sunuzebi, zuanika, zedi, shatina, shataka puwa na yave. So, haiko kwa kumita chika zueni, taka sunda notari.
Ko, pa ukama ne Amerika, patiriko na kutiparenge paneku kantra na mako vune matete. Ziru kufambase.
Well, you see, mukatarisa policy yedu on foreign relations yakataurwa naPresident ine mazwi mashoma-shoma anoti muchirungu an enemy to none and a friend to all, kubvira kuti hatina muvengi, tinotsvaka ushamwari nepasi rose. Iwewo ukangozvitsaura ukada kuva muvengi wedu, kugona muvengi kumupa mumwe mwana kuti adyika. Handiti zvino kuri ndeyekuti tine vana vatoda kuti vazhandwe nemuroyi. Handimi kuti tiri pachinhano ichocho. Kana America ichifunga kuti inobatirwa muukama hwayo neZimbabwe nekuramba yakuramba yakaita mashandikongonya nesu, ndo zvavada. Hatingavafombi kuti vatidei vasingapii. Asi zvino mutoredzero wazvowo zvichareva kuti isusu tichavabatawo nezvigumi.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti riri kuda kuti hurumende yeZimbabwe iongorore kupambwa nekuitwa kafira mberi kwenhengo yeCCC vaNelson Mukwena. Mumashoko kuvatori venhau, mutevedzeri wemukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica Kanyo Farise ashora zvikuru chiitiko chekupambwa nekuitwa kafira mberi kwava Mukwena nevanofungidzirwa kuti vasori kana kuti vamwe vanoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika. vakurudzira hurumende kuti iferefete nyaya iyi nechimbi chimbi yoburitsa zvayawana kuruzhinji. Musi wa26 Nyamavhuvhu, vamukwena vainge vari pakati pevanhu vakadzivirira kuda kupambwa kwemutauriri weTripleC vaPromise Mukwananzi pamberi pevatori venhau muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori. Manheru acho vanonzi vakabva vateverwa kumba kwavo kuHighfield muHarare ndokupambwa vakarohwa zvakaipisisa ndokusiya vakandwa musango kuMapinga. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya iyi. Vechidiki vakawanda munyika vari kuita maonero akasiyana-siyana pane zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Mutoreri wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanotungamira vechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti sarudzo idzi dzakabirwa neZANU-PF uye zvichakanganisa upenyu hwevechidiki.
Vechidiki vakavhota nouwandu, vechidiki ndo vakawanda. Saka naizvozvo vhoti yakanya kubiwa ivhoti yevechidiki. Chakanya kubiwa upenyu hwedu, ifuture yedu, iyo iri kuramba ichingobiwa nezveki navamunangagwa. So zvatinongokurudzira vechidiki ndezvekuti aiwa ngatisapeta maoko, ngatisarasa tariro, asi kuti ngatisumukei nouwandu hwedu tose vana veZimbabwe, especially vechidiki, tichidimanda kuzeki, tichidimanda vhoti yedu yakabiwa.
Asi mumwe vechidiki vari muzanu PF vaPeter Matangi vanoti zvesarudzo zvadarika, naizvozvo vechidiki vanofanira kuona kuti zvavaivimbiswa nevaitsvaga mavhoti zvazadzikiswa.
Sevechidiki tinofanira kutora mukana uyu kuti batane, tinofanira kutora mukana uyu kuti tive nerunyararo, tichengetedze runyararo sekurudzirwa kwatinoitwa nemutungamiri wenyika. Tichisarudza nyaya dzebudiriro, tichisarudza nyaya dzekuvandudzwa kweupfumi. Takabatwa zvine chisimba nemapoliticians, tichiramba tichiiswa munyaya dzemaelections. Atinotarisira kuti akapfuura, kana maelections apfuura, chasara kuti zvakanga zvichitaurwa nevano vakanga vachitsvaga mavhotsi edu aya ndizvo zvatitakufanira kuchitarisira zvino.
Mumwe mudzimai wechidiki wemuHarare, Muzvare Chipo Mutemeri, vanoti nekuda kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, upenyu hwevechidiki hwaparara.
Hamukoma, pakashata. Nyika yakaenda ne4USD, chicken nemirinda. Saka zvatasarongoita isu semayouth kutongobuda muZimbabwe macho. At least tichiri kutombongotambirwawo, saka regai tiendewo timbonotsvagawo pamwe zvinhu zvingaite zviri nani. Tikashanda-shandawo tikaunganidza tumasense tushoma, tinogona kuita zviri nani. Kuti haa, muZimbabwe makashata. Vane zvavanoita vanhu vanotongodyawo neZANU-PF vakaivhotera.
Asi mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reYouth Vibes Africa, Ruvarashe Miti, anoti vechidiki vane jana rekuzvipundutsa zvisinei nekuti sarudzo dzezvematongerwo enyika dzabuda dzakaita sei.
Tisateerere zvakawanda wanda izvo zvinoonekwa zvichitidzikisira pakushanda kwedu kwatinoita sevechidiki. Chimwe chechinhambwe chatinokwanisa kuita sevechidiki ndechekuchionawo kuti isu tozvisimudziro sei uye tingazvisimbise sei pamakore akutevera aya. Chii chaungaite iwe pachako kuti pamakore ari kutevera aya? Ininiwo ndoda kunge ndaona upenyu hwangu hwashanduka, nyika yangu yanaka, ndiri kukwanisawo kupuwa vamwe mabasa, ndiri kukwanisa kuitawo cheuviri kana cheutatu chinobatsira kuvakiridza nyika yedu yeZimbabwe.
MuZimbabwe pauwandu hwevanhu vechidiki zvikamu zvinodarika 60 nemanomwe kubva muzana, kana kuti 67.7%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mumwe wechidiki wemuZimbabwe anga ari muchirongwa chegore rino cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, kana kuti YALI, vaCarolyn Manika, vanoti kuva muAmerica pasi pechirongwa ichi kwakavabatsira zvikuru. VaManika vari kushanda nemakambani enhau muWashington DC uye vanoti vari kudzidza zvakawanda munyaya dzekutorwa kwenhau nekushandiswa kwemichina yechizvino zvino mukutepfenyura. Vanotiwo izvi zvarodza pfungwa dzavo zvichabatsira kambani yavo yeThe Besani Mail iri kuHwange. Kunyange vamwe vakawanda vakauya kuAmerica pasi pechirongwa cheyali vakatodzokera kumusha vamanika vanoti vachadzokera nemuswe mugovera. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Tingati tiri kushanda tiri kudzidza zvinongobatanidzika zvese ipapo, nekuti chikamu chatave ichi chefellowship chave chikamu chemaexperience atingati kana tiri kumusha vamwe vanovati mainternship aya kana kuti maattachment. Saka kunoku takuswededzwa pedyo pedyo nana mazvikokota vari muindastry medu. Sesu tiri vatori venhau tiri kunge tichimhanya tiri muno muWashington DC tichitorawo nhau tichiona kuti zvakamira sei, zvikuru sei vana mazvikokota ivavava vanonga vari maeditor vanenge vachitarisawo basa ratiri kuitawo kuZimbabwe. Ndo zvakaita hurumende yeamericawo neIREX vakaona kuti basa ratiri kuita kuZimbabwe rinokwanisa kubudirira vakatibatanidza nevanhu vakarerekerawo kudivi iroro. Saka pane zvakawanda zvatiri kudzidza tingati muchirungu maskillswo ekutiwo kana tadzokera kumusha tinokwanisa kunoita kuti mabhizinisi edu ezvemidhia akwanise kubudirirawo.
Zvii zvaungati wadzidza iko kuno kuAmerica zvauchanopakurirawo vamwe kumusha, uyezve kana uri kumusha unenge uchishanda kupi?
Kana ndiri kumusha ndiri kuve ndiri director webhi vesanamel. Saka vesanamel iri kuve ichiita nezvenhau dzevana vechidiki, nekuti takaona kuti mainstream media hainyanyova pacoverage vana ivava pashomani apo pavanobudawo mapepanhau kana mumaredhio imomo vanenge vari mavictims kana kuti vari mafaces enhamo nezvakawanda zvinenge zvichinzi zviri kunoita muAfrica kana kuti muZimbabwe. Saka ndiwo basa randinenge ndichiita ndiri kuZimbabwe. Ndakatarisana kusouth west kwakakumatebeland north kwenyika yedu yeZimbabwe tiri maofisi dari muhange.
Zvii zvimwe zvaungati wadzidza imo muno zvauchapakurirawo nyanya vana vechidiki vaunoshanda navo kuZimbabwe?
Chandakadzidza chechimwe chandiri kunotora ndechekuti tiri kuona kuti kuZimbabwe nyange tichiita zvevana bhati hatisinganyanya vapa mukana wakanyanyisa, tachingovati upon up kuti vataure nyaya dzavo kuti nyika inyatsoziva kuti chii chiri kunetsa vana. Unoziva mazvo muZimbabwe mune nyaya dzemadrugs, mune nyaya dzakawanda dziri kunetsa, but vana hatisinyatsovapa mukana. So patiri kudzokera kumba toda kupa space yakakurisa kune vechidiki kuti vanyanya taura nyaya dzavo vari ivo pachavo, isi tichingokocherawo tiri mumativi, so that kuti vana vanowana platform yakanyanyisa. Chechipiri chandakadzidza kunoku ndechekuti nyaya dzetechnology chaidzo chaidzo kunoku dzinotogwa zviri siriasi. Shuro yangu ndeyekutiwo nyangu vamwe vatori venhawo vandinoyanana navo ndinge ndichivadzidzisawo zvandakadzidza.
Ava Calvin Manika, chizvarwa cheZimbabwe chiri muchirongwa cheYali, vange vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeEgypt, General Abdel Fattah Burhan, vaenda kumutungamiri wenyika yeSudan, General Abdel Fattah Burhan, vaenda kuEgypt nasi kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah el-Sisi. Uru rwendo rwavo rwekutanga kune imwe nyika kubva zvavakapandukirwa nevechikwata chemauto chinonzi Rapid Response Forces muna kubvumbi. VaEl-Sisi ndivo vaive mutongi gava pakati pehurumende yeSudan nevakaipandukira ava muna chikunguru kuedza kuunza runyararo munyika iyi. mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wechikwata cheWagner, Valery Shekalov, anofungidzirwa kuti aradzikwa nhasi mudunhu reSt. Petersburg muRussia. Shekalov akafa pakadonha ndege yainge ari nevamwe vapfumbamwe vanosanganisirawo mukuru wechikwata ichi Yevgeny Prigozhin. Vatori venhau vange vasiri kubvumidzwa kusvika pedyo kana kutaura nehama dzake paanga achivigwa, asi vakawanda vanoti kunyange zvanga zvisati zvaziviswa nehurumende kuti ari kuvigwa, vanoona sekuti yanga ichida kuedza kuti vatori venhau nevamwe vanhuwo vasazive paaradzikwa nezvanga zvichiitika. Iko zvino regai timbo kupai hurukuro yatakaita namai Shingisai Sluma yakaitwa iyo na Ivans Zininga weStudio 7.
Fundisa wangu murume wangu petakaonana takatanga kutoonana tiri vana chikoro, ndokungana tiri form 2 ma1996 uko 97. Saka taitonga tiri nekagrupu kedu ketaimba kuchechi tabatadzo chitanga kuzochitanga kuamene tinoti kupfimbana here kana ngati tiri kuzoonana takubvira nyaya dzerudo nini. Saka iyo wanga vatori musician and indie musician.
Saka zvina kunyanya kunetsa. Imini muchifamba chero mukasaimba imharidzo kune mumwe musikane wechidiki ari kuZimbabwe anoti kana ndakura ndoda kuzoita saamai Sundo, mungamupewo mashoko ekuti kudii?
Mwana akadaro kana kuti musikana akadaro ndikamupa mashoko ekuti unoziya inini ndiri mwana ndiri musikana mudiki ndaifarira zvekuimba vamwe vaidiscourage vamwe vachikurudzira asi pane imwe time ndakazotanga kurekoda vamwe vachizoti hazvinonatso kuita zvakanaka kana kuti improve zvakati music yako haisi kutenge ndingati mafirst two albums angu ndingati they were flop kana kuti unonge vachingoti hazvisi kunatsa kuita unoimba zvako asi hausi kugona kurekoda asi handina kumira ipapo ndakaramba ndine shungu dzekuti chichabudirira chete. Saka anyone who would want to be like me, I'll say don't give up on me. Let not anyone discourage you. Continue with that. So that's my encouragement. Always, always, always.
Maridzo yakakura iyi. Saka vanoda kuteverera music yenyu mazuva ano matambotaura zvekuti kwane zvema YouTube, kwane ma Spotify nezvakawanda wanda, vanoiwana kupi?
Iko zvino zvitoti zvetaka releasa pa Sunday papa audio yedu, tiri kurelisa zvedu video yedu this coming weekend. Sipa audio yedu iyoyo vanenge vachinditsvaga izvo zvino saka tapota uri vakaenda paintanet unongonotaipa kuti hatikoni we Shingisai Sluma unongoona nongokoendesa kuSpotify kana kuti unonzi nonzi cloud naini kana tunoenda kuiTunes maplatform acho akawandisa.
Tiudzai tichipendera zvedu pamusoro pekambo kamaburaka iHoza Friday kavambonzwawo.
Hoza Friday ndikambo kano manje nokuti mazuva ambe chindichatendechisina kutora ndekuti ndine tundu kana makande pa 1 minute. Muna 2019 murume wangu endatarawo yayo mufundisi akaita stroke 2019 December tangubva kuZimbabwe kunobuda kambuketantabura pane imwe concert to in recovery but ndiri kungotaura tichirumbidza mari nekuda kwaupenyu hwake kuti hatikundwi saka tsimbo dzese dziri paalbum ndichabudisa tsimbo dzekurumbidza mwari.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mai Sluma vachiita hurukuro naIvans Zininga apo. Vateereri, musakanganwa kuti kuLive Talk tichange tichitaura nezvegakavara pinda munyika nekuda kwesarudzo dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
kuisika tisenda.